manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 5 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti itange nekukurumidza kunyoresa vavhoti ichishandisa michina mitsva yebiometric voter registration. Kuvakwa nekugadzurudzwa kwemugwagwa weBate Bridge Harare koparurwa musi wa 18 chivabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti rasvitsa gwaro kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC richida kuti ZEKI ipewe mukana kuvashandi vemuzvipatara ava vekuonekwa sevashandi vakakosha zvikuru, mukana wekuti vange vachivhota vari munzvimbo dzavanoshandira. Munyori mukuru wesangano ravana chiremba iri, Dr. Evans Mastara, vanoti havaoni chinotadzisa kuti vana chiremba navana mukoti vanenge vari pamabasa musi wekuvhota vakwanise kuvhota vari pamabasa, sezvo izvi zviri kutoitwa nechakare kumauto nemapurisa avanovhota vari munzvimbo dzavanoshandira. Dr. Masitara vanotiwo vashandi vanenge vari muzvipatara ava vanofanirwawo kuwaniswa mukana wekunonyoresa kuti vavhote. Vanotiwo sangano ravo richatanga kupinda muzvipatara richidzidzisa vashandi vemuzvipatara kukosha kwekuvhota. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvamunoona gore rinotera 2018 tukuita maelection, saka isise bato redu tangoita kasmall sazveke kuona kuti vanhu vari muyoutube vari involved sei munyaya dzekuchuza maleaders avavo. Tikaona kuti palast election apa about 30% ndovega vakakwanisa kuvhota mukutsvaga tsanangudzo. Tikaona kuti pane nhamba yakawanda yaitino iscountry pamabasa, saka tinokwanisa kuti tiwane mukana wekubuda kuti tinovhota. Sezvo muri pabasa hapana relief, hapana chii, kana pane maemergency ndio nenge tichifanira kutodhila nawo. Saka isu tanga tichitarisa tichiti kana madhokta nemanesi achinziwo maspecial services semasoja havagoni kuti varegere basa, dai vangochiitawo kuti pane mabalot muvicinity yezvipatara so that vanhu havatambisi nguva vachibuda muzvipatara vachisiya mapatients vachienda kunovhota. Zvinoitawo kuti zvitibatsire kutiwo mahealth workers akwanise kusarudza vatungamiriri vaanenge vachida.
Saka muri kutarisira here kugara pasi nevanotungamira sarudzo veZimbabwe Electoral Commission kuti muzeye nyaya iyi kana kuti masvitsa gwaro renyu kuZeki?
Tarisvitsa gwaro iri tamirira mhinduro, ende inongori first part yechirongwa chemaelection chatinoda kuita. Tichiendera mberi toda kuti tigofamba muzvipatara tichidzidzisa vana chiremba vamanesi namwe semaallied health workers importance yekuvhota. Ndo second step iyoyo.
Tinonzwa kuti idzo sarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya idzi, munhu anovhota kudunhu raanogara kwaanofananga akanyoresa, munoona here ZEKI ichizotambira chikumbiro chenyuchi?
Isu pano argument yetu ngeyekuti pokana kumasoja zvichiitika kumahealth workers zvinoramba sei, nekuti masoja ane ari mubharaki, umwe anenge achibva masvingo, umwe achibva Bhuhera, umwe achibva Ulawayo, but vanguva kuvhota vanongokwanisa kuvhota vari chi vari mumabharaki avo kumaspecial vhota aya. Saka isi tichidawo tiwo mahealth workers awanewo mukana akadaro.
Avanga vari munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti Commission yezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission inofanira kudoma kambani ichanyoresa vanhu kuvhota nemhando yebiometric voter registration. Asi nyanzvi dzinoti ZEC inogona kushandisa nzira yaishandiswa kare nekuda kwechinono chairi kuita. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Sangano iri rinoti ZEC inofanira kudoma nechimbi chimbi kambani chapiwa basa rekunyoresa vavhoti pachishandiswa BVR kuti itange basa sezvo sarudzo dza 2018 dzave pedyo. Vachitaura pamusoro peBVR pachirongwa chequillspeak muHarare, mukuru weZESNI amairinda ichipfunde vhabva vakati ZEC inofanirawo kujekesa mitemo yekuti chirongwa ichi chichashandiswa sei sezvo pasina ruzivo kumapato ezvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji pamusoro pechirongwa ichi. Vationgorori yavakaita yemichina yeBVR yakaitwa nemakambani ari kuda kupiwa basa neZEC yakaratidza kuti michina iyi inononoka. Vakatiwo zvakakosha kuti ZEC ishandise vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro kuti vashandise vanhu vachange vachinyoresa vanhu kana kuti madata captures pachirongwa cheBVR sezvakaitwa kuKenya. Amai Chifunde Vhavha vanoti zviri pachena kuti urongwa hweBVR huri kufarirwa neveruzhinji uye huchapedza mamwe matambudziko ange achiwanikwa pagwaro revavhoti rekare.
Apa tiri kungotrayawo kugara nakaona zvevamwe. Voters roll ratati nawo sekuziva kwedu rari nedambudziko riri vanhu vakafa. Kwanga kune dambudziko rokuti hatina kuriona rakashandiswa 2013. Saka apa kungoti tiboostewo confidence nokuincrease interest yavanhu ngatitangise patsva. Uyezve constitution yedu yakaprovide a ZEC mandate yokuti vatangise kuregister vanhu inonzi polling station based voters roll. Saka ngatiendei tinovhota takawanda kuitira tipe chance to this opportunity. Kashoma kuti uchizvarwa wane opportunity yokunzi uya muzonyorosa kuvhota.
Mukuru weElections Resource Center vatawanda Chimini vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti chirongwa cheBVR chinenge chiri nani kudarika nzira dzaishandiswa kare.
Shure yedu ndezvekundei kuti zvichabudirira nekuti Zimbabwe inoda gwaro rekuvhota rakachena rinoratidza vanhu chokwadi vane kodzero yekunge vachivhota.
ZEC yatove kumashure paurongwa hwayo hwekunyoresa vavhoti hwayakatura kuparamende. Paurongwa uhu ZEC yaifanira kunge yakatanga kunyoresa vavhoti muna Kubvumbi kusvika muna Mbudzi, asi kusvika nhasi haisati yatombodoma kana kambani yaichashanda nayo pabasa iri. Amai Chifunde Vhavha vanoti zvakakosha kuti chirongwa chekunyoresa vavhoti chitange pachine nguva nekuti hapana ruzivo pamusoro pechirongwa ichi.
Ruzivo racho haripo. Sezvamakaona manewspaper papa neconfusion. Vamwe vaitoti mameshini acho achafa musi wokuvhota, vamwe vachiti tetovhota nemameshini. Handizvo. Saka ruzivo urwu rwanga richida kuti rikurudzirwe kuti no, inongova biometrics voter registration kuregister votora mupikicha nemafingerprints. Asi kuvhota changovhota sekuvhota kwataiita kudhara kuti rinenge rakaprintwa voters roll, asi kuti rinenge rangawedherwa pikicha yako.
VEZEC vakatoendesa magwaro ekuti vanoda kushanda nekambani ipi kune State Procurement Board, avo vanove vane mvumo yekutora danho rekupedzisera panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya nechekuita nezveBVR, kunyange hazvo imwe nhengo yeBoard reZimbabwe Election Commission vakubani mwoyo vakatiboka ravo richakwanisa kunyoresa vanhu vose vanoda kunyoresa kuvhota musarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya, vamwe vagari vemubulawayo vanoti havana chivimbo neZEC. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
VaMoses Mzilandlovu vati havana chokwadi kuti veboka reZEC vanoshanda vakazvimirira sezvavanofanirwa kuita, vachiti boka iri rinoita zvido zvebato riri kutonga reZANU-PF. Izvi zvatsigirwawo navaDavid Coltart vebato reMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube. VaColtart vati chinhu chakakosha ndechekuti ZEC ichakwanisa kunyoresa vanhu vose vanoda kuvhota munguva yasara, uye kuti boka iri riteedzere bumbiro remitemo yenyika ribvumidze vanhu vari kunze kwenyika kuti vanyorese kuvhota. Vamwe vanhu vange varipowo pamusangano uyu varatidzawo kuti havana chivimbo neveboka reZEC nekuda kwenhoroondo yesangano iri. Mumwe wevanhu ava ndimuzvare Natasha Karimakwenda, avo vati vari kutarisira kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwavo. Muzvare Karimakwenda vatsinhirawo nyaya yekuti havana chivimbo nekuti ZEC inoshanda yakazvimirira yega.
ZEC institution yaka kosha. Institution yaka kosha and it must be there. Asi, kana institution yacho haisi independent ne hurumende pane mosha. Saka zeki yacho inofanira kuita sei? Kuita independent ne hurumende kana any other opposition party.
Muzvare wongai mneri, vatiwo havaone vezeki vachikwanisa kunyoresa vanhu vose vanofanirwa kuvhota nenguva yasara kuti sarudzo dziitwe.
VVR iri right. Zvinotibatsirawo kuti isusu vechidiki handiti tifambiranewo nenguva uye plus kana zviri zvinhu zvichaita kuti munhu wese ave able kuvhota kunyange vari kumusha nevari kunoku, then they have to go with it.
Mumwe wemakomishina ezek vaqubani moyo vange vati zek inotarisira kutanga kunyoresa vanhu mukati memwedzi mishanu inotevera. Vamoyo vati boka rezek rinotarisira kuwana michina zviuru zviviri yeBVR, vakatiwo muchina mumwe unenge uchikwanisa kunyoresa vanhu vanosvika makumi masere zuva rega rega. Vachiti nekudaro vanotarisira kuti vachakwanisa kunyoresa vanhu vose vanoda kunyoresa kuti vagovhota. Vamoyo vamboramwa kuramba vachitaura vakagara pasi mushure mekunge varamba vachivhiringidzwa nevanhu, asi vazodzokawo vakaenderera mberi vachitaura. Vati vanonzwisisa kuchema chema kwevanhu pamusoro pezek, asi vati boka ravo riri kushanda nevanhu vose kusanganisira vamiriri vemapato pamwe nevamwe vemasangano akazvimirira ega mune zvese zvavari kuita senzira yekuedza kuratidza veruzhinji kuti vari kuita zvinhu zviri pachena. Vamoyo vati boka ravo rakasungwa nemutemo panyaya yekubvumira vanhu vari kunze kwenyika kuti vavhote, sezvo pari zvino mutemo nechekuita nesarudzo usingabvume izvi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Gurukota runoona nezvezvivakwa nekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuzoparura zviri pamutemo kutangwa kuvakwa nekugadziriswa kwemugwagwa wauraisa vanhu vakawanda veHarare Beit Bridge musi wa18 Chivabvu. Kambani yekuChina yeGiga International ndiyo iri kuvaka mugwagwa uyu, uyo unonzi wakakosha bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri zvemadhora. Asi nyaya yekugadzirwa kwemugwagwa uyu inonzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika yave kushandiswa nebato riri kutonga reZANU-PF kutsvaga rutsigiro. Mugwagwa uyu uri kutanga kugadzirwa kubva pachaka Growth Point kumasvingo. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shivai Mahofa vanonzi vakazivisa svondo rapera kuti vakuru vebato reZANU-PF mumasvingo vainge vawirirana kuti makambani nevanhu vakarerekera kuZANU-PF ndo vanofanira kutanga kuwaniswa mabasa. Vachibvunzwa neStudio 7 nezvekutyora mutemo wenyika usingakurudziri rusarura rwakadai, vaGumbo vatanga vaita pamunhondo pamusasa, asi vakazoti havanyanyi kuona chakaipa kuti vanhu veZANU-PF vatange kuwaniswa mabasa. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vashora zvikuru mashoko eZANU-PF aya vachiti ZANU-PF haizivi mutsauko pakati pehurumende nebato. Vati izvi kutyora bumbiro remitemo. Mutauriri webato rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vatiwo uku kutyora mutemo wePublic Finances Act uyo unotara mari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika nehurumende. Vati kuda kushandisa nyaya dzekugadzirwa kwemigwagwa kupa ZANU-PF mari uye imhosva. Mutauriri weZapu vaIpitule Maposa vati mashoko amai Mahofa anoburitsa pachena kuti bato reZANU-PF rinoda kuwana rutsigiro nenzira dzisiri pamutemo. Vatiwo neuwandu hwevanhu vasina mabasa munyika zvinoratidza kuti ZANU-PF iri kushayiwa hanya. Blessing Zulu Studio 7 abata vaGumbo kuti tinzwe nezvekuvakwa kwemugwagwa uyu.
Mugwagwa weBeit Bridge tanga tichifanira kunge tatouita commission inonzi ground breaking, taifanira tichitoita musi wa4. Saka nenyaya yeWorld Economic Forum South Africa kuna mapresidents ese enyika, president vakazokira svondo rakapera kuti aiwa paita musangano uyu zuva ramanditarira kuti ndizoita ground breaking muchibvumidzana nekampani inozoita mugwagwa, harichakwanisiki ndinenge ndisipo. Saka kana muchida kuti muite neni ndozoita nemu musi wa18 May.
Asi panga pamboita boa boa kavaGumbo mushure mekunge vamwe vati vemapepa nhau maima ofa wangu wati mabasa mugwagwa machapiwa kuvatsigiri vezaRPF chete.
Handisati ndamboziva mai vanotsvaga sadza vachinofidha mwana womwe vasingafidhi vake. Kana ukandiudza mai vanoti pane nzara vanotanga kunofidha wako iwe vasati vafidha wako, ugondiudza mai vakadaro vanomwe vakanaka sirika vachatanga kuenda kudenga vamwe tisati tapinda. Mai mahofa inhengo yezaRPF chinangwa chavo chavanenge vachida saMP ndechekumeka sure kuti mwana wavo akavapinza pachigaro sokuzaRPF nepati yavo awane basa. Bata honga ndiudziri kuti maipo vakataza kana vakataurira pati yavo kuti ndo ina vana vavanda kutsvagira basa. There's nothing wrong about that. Everybody is free kukampenera waanoda. Zvakafanana nekampeni, hapana munhu weZanupf anokampenera weMDC.
Asi kava gumbo mai mahofa havasi veZanupf, kandi gavhuna weMasvingo, nemi mune muri gurukota reZimbabwe kwete reZanupf.
Kunza kwandakanzwa ndichiita ini mai mahofa vakataura vari pamusangano weZanupf. Ndozvandakanzwa, handina kunzwa vachitaura vari muhofisi yegavhumendi. Mai mahofa havasati vatoa kuti havagadziri mugwagwa. Anogadzira mugwagwa ndini Minister of Transport, handina kuzvitaura. Asi mai mahofa vakataura saMP wekuMasvingo akamirira ZANUPF yake pamusangano weZANUPF. So make that distinction and understand it.
Gurukota runana nezvezvivakwa nekutakurwa kwezvinhu vaJora Mugumbo vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vane mazuva mashanu chete kuti vange vachitsanangura mudare uye kunyika yose pamusoro pedanho ravo risina kufadza vakawanda rekudzinga basa vairemekedzwa zvikuru uye vaive gurukota rezvemari pamwe nekushandura dare ravo remakurukota muna kurume. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti chirongwa cheutano cheObamacare chafa zvachose mushure mekunge dare revamiriri veparamende rakapasisa nezuro urongwa hwebato reRepublican hweutano hwekutsiva chirongwa ichi. Urongwa hwePublic Service Medical Aid Society hwekuda kukwidza mari dzekuzorapwa kana vashandi vehurumende varwara wakarambwa nezuro pamusangano wakaitwa nenhengo dzevamiriri vevadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Pismas yanga ichida kuti vashandi vepasi vanga vachibhadhara mari inoita madhora manomwe pamwedzi vabhadhare madhora makumi maviri nemanomwe iyo vanoti yakawandisa sezvo vasingabatwe zvakanaka pamakiriniki nezvipatara zvePismas. Asi zvinonzi pamusangano wakaitwa uyu, Pismas yakazodududza muurongwa hwayo hwekukwidza mari dzekurapwa idzi mushure mekunge sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rati nhengo dzaro dzichaenda kune imwe kambani inoita zvekurapisa nhengo dzaro kana dzarwara. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe avo vapinda musangano uyu vanoti hurumende yadududza pakuda kuwedzera mari yekurapwa. VaMajongwe vanoti kunyange Pismas yati nyaya yavo yakatadza kutaurwa zvakanaka kunhengo, zvakabuda pachena kuti haisi kuenderera mberi neurongwa hwayo.
Tanga tiine chinyunyuto chekuti panga pabuda mashoko ekuti premier yanga ichida kukwidza masubscriptions yedu kubva pa$7.50 kuenda pa$27.50. Apa zvabuda pachena kuti urongwa uhu hwakatadza kupresentwa kuvanhu. Asi kwatiri isu tinoti panenge paita kakudududza kubva kune zvinangwa zvakanga zvichida kuitwa.
VaMajongwe vanoti vakaudza vePismas kuti havasi kufara nekusarapwa kwenhengo dzavo nanachiremba nekuda kwekuti Pismas iri kutadza kuvabhadhara mari dzavo. VaMajongwe vakati vane tarisiro yekuti pachaita shanduko mukubatwa kuri kuitwa nhengo dzavo nePismas. Asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa muPismas vatenda ikapuma. Vanoti panga paita kusanzwisisa mashoko akafambiswa padande mutande ravo. Vakapuma, vanoti mashoko avakafambisa aiti vana vanenge vabvizera vanofanirwa kubhadharirwa zvakasiyana nevana vanenge vachine makore ari pasi pegumi nemasere. Vakapuma, vanoti dzimwe nhengo dzavo dziri kushandisa mari dzavari kubhadhara kurapisa vamwe vanhu vasingabvumirwe nechibvumirano chavakaita navo. Asi mumwe mudzidzisi amai Gladys Zengeni vanoti havasi kufara nemabatirwa avari kuitwa nePeace Mask kuzvipatara zvavo uko vanononoka kurapa varwere.
Bhuza pa tikaenda kunoona chitamboka tirungo mari ringokwira iringoramba iri $10 tingotopa $10. Mushonga ukanotenga mushonga unotopa futi mari pamusoro. Saka zvibatsire ukaenda kumakliniki acho nekupremier masezi avaripuwa unogona enda makusena 8 and then unogona svikana 4 uriko makazara.
Chiremba vari zvakare nhengo yeMDCT inomiririra chinhoi muparamende vaPeter Matarutse vanoti Pismas yave negore isati yava pamari yavo yekurapa nhengo dzavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevanhu vanopinda munyika iyi vasina magwaro akakwana. Mukupera kwemwedzi wapera, muchuchisi mukuru wehurumende yeAmerica vaJeff Sessions nezvemunyori anoona nezvemukati menyika yeAmerica vaJohn Kelly vakashanyira nzvimbo yeSan Diego kuCalifornia vachitaura nezvekukosha kwakaitira kusunga vose vanenge vapinda muAmerica zvisiri pamutemo. Vakeli vakati kusunga vese vanopinda muAmerica zvisiri pamutemo kwakakosha munyaya yekuchengetedza nyika yeAmerica. Vanotiwo vamwe vanhu vanofa vachiedza kupinda muAmerica zvisiri pamutemo, vamwe vachikuvara, zvinova zvinokwanisa kumiswa nekuchengetedza miganhu yeAmerica. Vakeli vanoti vamwe vari kupinza zvinhu zvinodhaka uye kupara mhosva. America inotiwo pane vamwe vanhu vanopinda muAmerica zvisiri pamutemo vari kuita zvekuumba zvipoka zvemakoronyera zvinoita zvemirizhonga uye kupamba nekuuraya vanhu. VaSessions vanoti havasi kuzodzoka kumashure panyaya yekumisa vanhu kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. Vatiwo vanhu vakasununguka kuti vapinde muAmerica zviri pamutemo uye pagore kunopinda vanhu vanodarika mirioni imwe chete. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yevanhu vanopinda munyika iyi vasina magwaro akakwana. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa chemutungamiri weAmerica chekurwisa chirwere cheHIV AIDS cheUnited States President's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR chatora mukana weHarare International Festival of the Arts Haifa kubatanidza mitambo nekudzidzisa vanhu nezveHIV AIDS. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda zvikuru vechidiki vanga vachishanyira mpanga pakaomba PEPFAR musasa wayo muna First Street, vanhu vachiongororwa ropa ravo sina muripo. Masangano ari mukurwisa HIV anga achidzidzisa veruzhinji pamusoro peHIV and AIDS pamwe nekuronga mhuri. Momo wavhenekwa ropa nhasi vaKaleb Chikengesha vati nhasi ndiko kekutanga kushanyira Haifa, vachiti vafarira zvikuru kuti vawana mukana wepasina mubhadharo.
Zvinhu zvakanaka kuti munhu uzive pauri, saka ndatoenda zvinhu zvizvi ndatoona kuti handiri raiti.
VaMarshall Nyasha Muchenje avo vanoita zvemutambo vatendawo chirongwa chePEPFAR vachiti pamusoro pekuwana ruzivo rweHIV and AIDS chirongwa ichi chiri kusimudzirawo vechidiki vanoita zvemitambo.
PEPFAR yatigonera chose yaitawo kuti tange maartisti vari kusumukira varatidzawo zvavanogona uyezve vangopawo mukana kune vanhu veruzhinji vemuZimbabwe. Vamwe tinenge tine shungu yekuona maartisti, vamwe vabereki vanenge vachida kuziyawo kuti kunana College of Music uku kunoitwa zvinhu here asi tinotenda kuti tazviona totenda PEPFAR totenda American Embassy totenda Ministry of Health PSI and all the nema organizations ose ari panapa
vanoshanda nepopulation services international mushaya Eugenia Pai vati mukana wekusangana neveruzhinji uri kuvabatsira kudzidzisa nezvesangano ravo pamwe nedzidziso dzekuronga mhuri
tiri kupa majadzeo maluku nemaimplano nepachena kuzhinji rezimbabwe tiri kuti itai vana pamunodira kwete kuti zviite zvamawira mombe vazhinji vari kuzvifarira maofisi edu vamwe vanga vasingamazive vava kutozivawo kuti population services inomirire chii vazhinji vaifunga kuti tinoverenga vanhu aiwa tine zvipatara toita zvekuronga mhuri pamwe chetewo kuti nekurapa sezvinoita vamwe maclinics ese muzimbabwe saka tiri kufara zvachose
chipanga mazano munyaya dzezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weamerica muHarare vasizan weza vati kubatanidza kwavari kuita mafaro nedzidziso zviri kubudirira zvikuru muumiririri weamerica muzimbabwe ambassador Harry K. Thomas Jr. nhasi vashanyira muna First Street vakati kunyange hazvo Zimbabwe iri kubudirira mukurwisa HIV and AIDS zvichakakosha kuwanisa veruzhinji dzidziso yakakosha chirongwa cheHaifa chinopera musi wesvondo ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa
Hurumende yaparura mubulawa yenhasi chirongwa chekuti vanhu vavhenekwe ropa ravo kana riine HIV cheNational HIV Testing Services Strategy icho chichange chishandiswa kwemakore matatu anotevera. Chirongwa ichi chaparurwa muWard 25 Banketa Clinic. Munhau dzemitambo, Castle Laga Premier Soccer League yarunga mitambo yenhabvu yemhando yepamusoro-soro kunyange hazvo kusisina Harare Derby iyo yanga ichingotaurwa nezvayo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata chiri kutungamira makundano aya cheHighlanders chiri kutora mukana uno kuwedzera mapoints acho chiri pamusoro pemakundano eCastle Laga Premier Soccer League apo chiri kusangana nechapungu muAscot Stadium muGweru mangwana. Mutsigiri wenhabvu vatapuwa musanzu vanoti vari kuona pasina ari kumisa bhosso iyo vanoti iri kutora mukombe weligi uyu.
Mawinira vakaita vakarakidza kuti aiwa aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora iyo mukombe.
Vatsigiri veHighlanders vanoti chapungu iyo yave kurayiridzwa naRodwell Dlakama haikwanise kumisa chitima chebhosso. Asi mumutambo wenhabvu bhora rinongopinda mambure ese ese. Highlanders ikatsvedza muAscot ngezi Platinum Stars yakamirira kutora utungamiri hwemakundano aya apo iri muBaobab Stadium neShabani Mine. Ngezi Platinum Stars hairoveke zvekumhanya pamusha zvekuti zvinhu zvikaomesesa vanowanzoita mangange. Asi paShabani vari kutarisirwa kukunda nekutora mapoints ese matatu. FC Platinum iyo inorairidzwa naNomen Mapeza haisati yambokundwa kubvira makundano aya atanga. Kugona kunenge kudada ine mutambo usina kunyanyooma apo iri pamusha kusangana neHwange. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Chorocho Pirates vs Harare City, Triangle vs Black Rhinos, Bantu Rovers vs Yada, Chicken Inn vs How Mine. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa mashoko ava mugabe yekuti Zimbabwe ndo yechipiri pakubudirira zvakanyanya muAfrica ichitevera mushure meSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Election Support Network rokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti itange nekukurumidza kunyoresa vavhoti ichishandisa michina yemitsva biometric voter registration. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina mutungamiri Nkomo.